mutauriri wemdc alliance muzvarefa dzaimahere vaudza studio 7 kuti imwe motokari yavachamisa yapambuka nemapurisa anga akavhara mugwagwa marusape pavanga vari munzira kuenda kumusangano.
Mota yanga ichifamba muconvoy yavachamisa Toyota Fortuner yabatwa nemapurisa yaimpoundwa marusape.
Muzvare mahere vati havasi kufara kuti nhengo dzezanup f dziri kurambawo dzichivharira vachamisa migwagwa kwese kwavari kuenda kunotsvaga rutsigiro.
Kuno zvakare kuti vakomana vezanup f vanenge vakapfeka matishet ezanu vari kuisa matombo murod vari kumisa vachamisa kuti vafambe pavari kuita to kana kuti kufamba muprovinsi yemanicaland. Isusu seMDC Alliance tiri kutaura kuti ngazvimire izvozvo, mapurisa ngaamise maillegal roadblocks ari kuiswa nevakomana vezanup f.
Mutauriri wemapurisa vapaul nyati vaudza studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Vachamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe yemotokari dzavo kwacharumbira mudunhu remasvingo svondo rapera nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzezanup f. MDC Alliance inotiwo vachamisa vakapota vaurayiwa pakapfurwa imwe motokari yavo kwamutare nechipiri asi zanup f yakaramba kuti nhengo dzayo ndidzo dziri kuita zvemhirizhonga. Kunyange hazvo mufananidzo iri kubuda iri kuratidza nhengo dzezanup f dzinenge dzakapfeka mbatya dzebato iri dzichiita mhirizhonga kwese kunenge kwaenda vachamisa. Zanup f inotiwo zvese zviri kutaurwa neMDC Alliance ndezvekuda kusvibisa zita rehurumende pamwe nebato iri pamberi penhumwe United Nations amai Alena Dohan avo vari kushanya munyika pari zvino umo mavari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvakanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Mune imwewo nyaya vaimbochengetedza mutevedzeri wemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe vakudzanai Mashumba varohwa nevechidiki vebato iri pamedia center muHarare nhasi pamusangano wavanga vachiita nevatori venhau zvichitevera kukoka kwavaita vatori venhau vachiti vari kuda kufumura mutungamiri webato iri vadouglas Monzora avo vanoti vari kushandisa mari yebato zvisirizvo asi vachangotanga kutaura. Pabva pasvika vechidiki veMDCT vanga vachitungamirwa nasachigaro vechidiki mubato iri uye vari nhengo yeparamende muzvare Yuvhoni Musarurwa vakarambidza vamashumba kutaura vachiti havasi nhengo yebato ravo ndokuvamanikidza kubuda panze vachirohwa mambama nevechidiki ava. Vamashumba vazopotera mune mamwe mahofisi ari pedyo nemedia center mavateverwa nevechidiki ava vakavazvindikita. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza studio 7 kuti vamashumba havasisiri nhengo yeMDCT zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa mushure mekongress yechimbi chimbi yakaitwa nebato iri gore rapera.
Tamukawo tichiona posta ranga richishambadzira kuti kuchaita press conference pamedia center inenge ichitungamirwa neutungamiriri hwebato retu reMDCT. Saka zvazvoitika ndezvekuti vatevedzeri vedu vaenda ikoko vachifunga kuti vachanotevera utungamiriri hwebato. Zvazvoitika ndezvekuti kwazongosimuka hake mumwe anonzi kudzanaye Mashumba anga ari nhengo yebato redu akadzi ndofunga kwane more than 6 months akadzingwa mubato achidzingirwa nyaya dzekuti anga asingauye kubato kubasa. Uyu anga ari mushandi anga asiri mumwe wevatungamiriri vedu anga angori mushandi zvake nenguva yaakadzingwa anga ave bodyguard yamuzvare Tokozani Kupe vanova mutevedzeri wemutungamiriri wetu vadouglas Monzora.
Zvichakadai mutauriri wavamonzora valoid damba varamba kuti vamonzora vari kushandisa mari yebato zvisirizvo.
Vakasiya basa mugore ra2020 zvokuti nanhasi nyaya yavo ichiri kutongwa kulabour court. Saka kuti vazouya neakizeni yakadaro kuti vamonzora vashandisa mari yemusangano zvisirizvo inhando manyepo inhema nekuti mutemo webato reMDC maadministration handbook inotaura mafambirwo mafambisirwo anoita mari. Vamonzora havasi esignitori webhengi kunyaya dzemari. Signitori ndichitreasurer nasecretary general ndo vanobata mari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachemesani Mutungagwa vati bato reMDCT riri kuswera richitamba nenguva nenyaya dzisina basa zvinopa zanup f mukana wokuisvibisa.
Inonetsa pakuti mhirizhonga inogona kunge yatora nguva yakareba zvichireva kuti nguva yakareba inopuwa mukana kuzanuwa inguvo yekuzana zvinhu zvakadaiso kana tsakutarisa inonzi state propaganda ndozvinhu zvinoshanda kuona kwangu MDC iri kunonoka kudziza yatingati political terrain yemuzimbabwe haisisiri terrain yekumbotsvaga kurwisana zvinzvimbo zvemukati nyaya iripo ndeyekuti kana yange iri donzo rekubvisa zano ngatimirire ipano
vamashumba vazobva vachiita zvekutizira muna imwe motokari yanga ichitozvipfuurirawo zvayo kuti vasarambe vachirohwa nevechidiki ava hatina kukwanisa kuziva kuti vamhanhara nyaya iyi kumapurisa here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.